hey, hey.
Saka matambudziko pai pai, moyo wangu chinyarara. Ndakatanga ndiri dasa, na me stronger than the military. Saka matambudziko pai pai, moyo wangu chinyarara. Saka matambudziko pai pai.
Ziwa mazambuko ukada kunetsa muti wana tiriko kunze neri magune zvipokwa saka chakata boda kundibatira bakata kunze kwatofamba nezvipoko saka pandofona musakata chakata boda kutopisa ndechakata pese pandofamba nezvimoko vanoda kubata musabata
Tambutiko pai pai Moyo wangu chinyarara
Vakomana pachipamwe Chayangoda mari dzake Chayakango tarisanetsa Chayangoda mari dzake Chayakambo paritsa mutsetsa Chayakazukarukake chanateri Chayakutaka Hollywood Chakakosha Najakwana Johnny Walker Naka broke Naka nsegera Naka tiza home ground Naka tiza umberengwa Chaka nisemesa kutimanga tiza kupereka Aninga tazi kuchenge Aninga tazi kupereka
Chaka matambudziko bye bye Moyo wangu chinyarara Saka matambudziko bye bye